ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichuti hei no misoro ye na uzedu za nasi china chikumi 22-2017. Vachika irirezi motokari vota ura mafungiro avo zichitevera kuparurwa kwechirongwa chekubhadhara mari zema toll gates vachishandisa EcoCash. Dzimwe nhengo dzeNational People's Party kumatebeleland South dzobuda mubato riri kufanotungamirwa naamai Joyce Mujuru dzichienda kuMBC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Nyaya yekudoma munhu kuitwa gamba renyika yochiriritsa munyika vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kuva chenyika yose kwete kuitwa chezano PF chete sezviri kuitika. Nyanzvi dzotaura pamusoro pechirongwa cheTest Your Baby icho chakabudirira kekutanga munyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano woKodepa muBulawayo uko mamwe madzimai vari kuti vari kuwana bhizinesi zvichitevera mabasa avo emaoko avari kuita. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.